tiri kusangana mangwana. Panguva iyo mazuva mashoma apfuura takanzwa isusu urongwa huripo maererano noupfumi hwenyika, maererano nemari, hwakadai kutonongorwa nemukuru mukuru minister wefinance. Saka zvakakosha kuti sedare reApex Council tigare pasi titsvage kunzwisisa kuti zvakataurwa izvi ndo zvatanga takamirira kuti kugozotaugwa izvozvo kana pakati nepakati pegore pasvika. Tione kuti pane chauviri here chinobuda chinoenderana nekuti mari dzinotambira vashandi vehurumende dziwedzerwe. Saka naizvozvi tanga takamirira kuti statement policy yacho inaiyoyo iitiwe yakabudiswa naminister of finance. Ndosaka takuchigara pasi mangwana tione kuti zvitemo zvedu zvinozadzikiswa here.
Panga paino kunyunyuta kubva kune mamwe mapoka evashandi vehurumende kuti sangano reApex Council harina kukwanisa kuti paitwe hurukuro dzekuti vava nemihoro yepakati pegore, munoti?
Ndinotenda kuti chisina papanogona kunge ari mashoko efeedback. Musangano wakaitwa weJoint Negotiating Council pakati nepakati pegore wemidterm. Musangano iwoyu ndo wakachisunga kuti chiregai tichimirira kuti ko statement ichabudiswa naminister of finance inenge ichipichini. Saka ndo statement yatanga takamirira. Zvino zvoita sekuti statement iyo yanonoka. Sezvo isusu taiitarisira kuti dei yakabuda pakati nepakati pegore. Zvaiita kuti zvienderane nekuti vashandi nesu tigutsikane kuti kana pane zvinenge zvakaoma zvakaomera papi. Saka chatisaramba tichisimbisa ndechokuti isu kuApex Council, masangano edu ese anova nhengo dzeApex Council, tichenjere kuti tikurumidze kudzokera kuvanhu, tinovapa feedback. Izvozvo zvakakosha. Kana vanhu vachidaro ndinozvitambira uye ndozvatoda kuti tigadzirise. Kuitira kuti munhu wese azive kuti chinhanho chatiri ndechipi uye takuenda kupi mberi. Sezvo isusu tiri vamiririri tisiri vatungamiri vavo vokuti tinovafungira zvese.